manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechipiri gunyana 21 2021 makateerera ku studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare remuchinoyi nhasi rarasa chikumbiro chaamai Grace Mugabe chekuti mutumbi wemurume wavo Mushakabvu Robert Mugabe usafukunyurwe. Zimbabwe International Trade Fair inotanga zviri pamutemo muvulawayo. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanotaura kumusangano weUnited Nations General Assembly. Indiwe mimwe yemisoro yenhaudzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare remuchinoyi nhasi rarasa chikumbiro chaamai Grace Mugabe chekuti mutongo wamambo Zvimba kuti mutumbi waimbo wemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ufukunyurwe. Nunura ijena, anotipanya enotevera.
Vachipa mutongo wavo nhasi mutongo wedare ra Major Street muzvari Ruth Moyo. Vati chikumbiro chaamai Mugabe hachina musoro sezvo mwana wavo Bona Mugabe ari iye akakwidza nyaya kudare vachiti haana simba rekukwidza nyaya iyi pamuchemo asi ivo mbune. Kunyange hazvo magweta aamai Mugabe amiramira achiti amai Mugabe vainge vasiri munyika panguva iyi ndokubva vapa mwana wavo simba kana kuti power of attorney rekukwidza nyaya kwaMajor Street asi dare razviramba. Gwetara amai Mugabe vafungai chimwa murombe vati havana kufara nemutongo wa Major Street vachiti Bona ainge apiwa simba naamai vake zviri pamutemo sezvo vainge vasiri munyika.
Mutongo wapo hanasi unongotaura kuti dare harisi kutenda kuti pakasainwa mapepa aipuwa Bona masimba ekufaila application iyi akanga abvumidzwa kudaro. Nyange zvazvo zviri pachena kubva papepa rinonzi special power of attorney rakaitwa nekuda kwekuti mai Mugabe vanga vasiri munze kwenyika kuti vakanga vapa mukana uwo kuti mapepa afairwe kudare reMajor Street Court. Saka mutongo uyu watokahamadza.
Vachinwa murombe vati vatsapikisa mutongo uyu zvakare kudare repamusoro.
Pane mukana nemhaka yekuti tichara nemi kudai zvamunoziva pagara kutoi neapiyu yakaitwa kwa haikoti panyaya iyoyi zvichireva kuti zvataita nhasi zvinokwanisa zvakare kuenda kudare rehaikoti.
Asi gweta ravachinos munongovere avo vakaendesa amai Mugabe kwamambo Zvimba vachiti vanga vaviga vaMugabe zvisingabvumirwe netsika dzemazvimba nokudaro vanofanirwa kufukunyurwa vapadhonokwara vati havana chekuwedzera pamutongo vachiti vari kufara nemutongo wanhasi.
Handina chekutaura.
Asi munofara nemutongo waitwa
hongu.
Muzvare Moyo masondo maviri apera vakarasa zvechikumbiro chevana vaMugabe vanoti Bona chinotenda Robert Jr. naBelamine Mugabe chekuti dare rimise kufukunyurwa kwemutumbi wababa wavo sezvakanga zvatongwa namambo Zvimba muna chikumi. Muzvare Moyo vakapa chikonzero sechavapa nhasi chekuti vana vakaunza nyaya yekumisa kufukunyurwa kwavaMugabe havasi ivo vari pamagwaro emutongo wamambo Zvimba asi kuti amai vavo amai Mugabe ndivo vakapiwa mutongo uyu. VaMugabe vakashayikira kuSingapore muna gunyana 2019 uko kwavaigara vachienda kunorapwa. VaMugabe avo vakatonga nyika kubva muna 1980 vakabviswa pachigaro zvechisimba nemauto muna mbudzi 2017. Ndakamirira Studio 7 muchinoyi ndini Nunura Ijena.
Vatunga miriba viribe MGC Alliance kwa gutu, Wellington Buava na wa Philip Mahachi, wakasungwa ni msuwe shondo pa Shavaira, wachipomiru kwa mwosho ya kuita msangano pasina mvumo, wabadarisu kwa marechi batiso kuitira kutu watongo wachibakumba kwa avomu. Godfrey Mutimba anotipanya eno tevera.
Mutongi wedare ni majisti tumasingo. Musare konzepta ngwerume wabadarisa waviri ava marini ita zuguru ziviri ni mazana mashanu MRTGS pa munu kuitira kutu watongo wachibaku zimbaza avu. Musare ngwerume watiwo wakubawa awanu wa mnyori weze kutizwa kwe utunga miri we mdu nure masingo na mama Ashi vanu wa sasikara we gutunotu MTC Alliance wazoke mdare msua 5 kumiguri gorelino. Gwetare baviri awa, wamati mrele vati, wasungo awa kupomi wa mwosha yukusa zivisa mapulisa kutubaite msangano kutizisa watigiri wa unese msangano wavo.
Mwosha yawari kupomi rwandeo kutiwo wakaitisa msangano wasina kupa notice ku regulating authority anuwa yu mapulisa ye pasita rapi pa kwa gutu. Saka tapinda mudare wazonzi yu watuke msu wa 5 Oktober 2021 wakanzi wa badare beo re 2.5 RTGS each nekuti wa gare panzimbo patzimbapa onosigara ipapo wasa indafia ni mawitness ndo chabuda mdare.
Muchuchizi wedare musare nyala zai mawerera wawuza dare kuti musuwa 19 mwezi uno pastoro zepa zawa era mtu nilewa gutu wavire hawa wakasungwa mshule mekuita msangani wa tigiri wawo wasina uzirisa vemu temo. Vati, shakatu wanabaviri awa, chinochikora mtemo wa maintenance of peace and order, uyo unosungira wese waneta misanganezo matongero wenyika, kutanga vazivisa mapulisa nizwe misangano wawaninge wachida kuita. Mwenyori mbazirezo kufamiswa kwa mashoko nechi zino zino, mu MDC Alliance umasingo, wajona wakura wale wawati, wazigiri wawarikushunguruzu wanibato urikutonga, ilo rinochanisa mapulisa kuponyikiza kodzero zenyengo zaavo ze MDC Alliance.
Ewa izi, azinia nikutisha misa, shatukusungana nazo. Nukuti tinoziwa kuti ndio zvinoita kava tungamiriri kana kuti ndio zvinoita mapato anenge achiti animatiteta. Zvaanoita ndezvokuti hadi kuona panoungana vanhu vachitaura chokwadi. Saka zvavari kuita izvi, tivakanga hazvina ngodaro chete. Vakanga vane meeting parafu moyo ward 9 vaita show. Vakanga vane zvimwe meeting pafarai mu ward 9 zve ipapo vakaungana seZANPF. Asi isu tinoziva kuti vanhu ava havachadiwi. Kwa pawano tikomba waida kutawara shaka wanda, isi tunezo kuti message yedi kuna toshika shaka naka.
Sashigara weza NPF masingo, vaeza chazamira wangasinga daeri nara yavo kana kupindua tsamba mboza. Kulitinzwe jivira upanya ilu pomeru wabato ravo ni MTC Alliance. Nakamira Studio 7 masingo. Dini Godfrey Mutimba.
Watunga miri we sangano re Council for Student Teachers pamwene vadzidzi vasere vepa Belvedere Teachers College avakasungwa vachiratidzira pachikoro ichi vabhadhariswa zviuru zvishanu zvema RTGS pamunhu semari yechibatiso kuitira kuti nyaya yavo itongwe vachibva kudzimba dzavo. Godwin Mangudya anotipa nyaya iyi.
Vadzidzi ava vamiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga. Rimwe remagweta ari kumirira vadzidzi ava avo vakarara muchitokisi paHarare Central vapaida moyo saurombe veZimbabwe Lawyers for Human Rights vati dare harina kupikisa chikumbiro chavo chekuti vadzidzi ava vabhadhare mari yechibatiso.
Vapiwa ivo bail re 5000 RTGS each uye vanzi ivo varipote ku police station kwa yeparare central uye kuti vasa interfere nema witnesses ndosha itika mkatime dare as
vatiwo vachuchusi vavimbisa kuongorwa chichemo chevadzidzi ava chekuti vakarohwa nemapurisa apo vakasungwa nezuro.
Titaisa zvakare zvichemo zvekuti vadzidzi ava vakarohwa pavakasungwa nezuro. Saka tati mapurisa ainvestigate kana kuti aongorore kurohwa kwakaita vadzidzi ava zvidzoke kudare vatipe ripoti yekuti chii chakaitika.
Vadzidzi ava vakarohwa zvakaipisisa nemapurisa nevamwe vanhu vasingazivikanwe kuti ndivanani zvekuti mumwe wavo Lavenda Chifamba auya kudare achibva kuchipatara parirenyatwa uye ange aine madondoro. Vadzidzi ava vachadzoka kudare zvakare musi wa 30 mbudzi apo panotarisirwa kutanga kutongwa kwenyaya yavo. Vaimbova mutungamiri weZimbabwe National Students Union vaArchibald Madida vashora kurohwa kwakaitwa vadzidzi ava nezuro.
Saka tinogwadziwa kukatarisa nezuro pavadzidzi ava vairatidzira pane vamwe vakarohwa vakakuvadzwa vakadii ende zvi zvinhu zvinoratidza zvaanenge vachingoitika ende pane vese vanenge vavarova pane vese vanenge vashungurudza hapana akambomiswa pamberi pematare zvinova zvinhu zvinotirwadza chaizvo ende tiri kuti izoni hurumende ngaiite the right thing hurumende ngaibatsire vadzidzi yomeka shuwa kuti everything that they need zvekudzidza zvinge zvichiprovidwa for inge ichibhadharira vana vose kuti vange vachiwana dzidzo
vadzidzi ava vakasungwa vachiratidzira kusafara nekukwidzwa kwemari yechikoro pamwe nekuvharirwa panze kuri kuitwa vadzidzi vasina kubhadhara mari yechikoro vakasungwa vanosanganisira mutungamiriri wecost vawalter muzamani nenhengo yekomiti yecost vastephen mariwo ndakamirira studio 7 muHarare ndini godwin mangudla
chirongwa chepagore chezimbabwe international trade fair kana kuti zitf chatanga nhasi paine vemabhizimusi vashoma vari kuratidza zvavanogadzira Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Gungano reZimbabwe International Trade Fair kana kuti ZITF ratanga nhasi mubulawayo asi nekuda kwekuwekwa kwechirwere cheCOVID-19 pane makambani mashoma nenyika dzekunze shoma dziri kuratidza zvadzinogadzira. Mutevedzeri wemukuru wemumiririri wemuzinda wenyika yeKenya muZimbabwe vaLazarus Muganda vati nekuda kwekuwekwa kwechirwere cheCOVID-19 makambani ekunyika kwavo haana kukwanisa kuuya kugungano iri. Asi vati vakaona zvakakodzera kuti muzinda wavo uve pagungano iri uchiratidza zvinogadzirwa nemakambani emuKenya uye kushambadza mikana yemabhizimisi iri munyika iyi. VaEdmore Masukume vanoshanda nekambani yeMine Easy Mining Solutions iyo inotengesa michina nezvimwe zvakasiyana-siyana zvinoshandiswa mumabasa ezvicherwa. VaMasukume vati ndeke kutanga vachiratidza zvavanoita pagungano reZITF vachiti vanofunga kuti izvi zvichabatsira kuti kambani yavo isimukire sezvo ichiri diki.
Tavona zvakakosha kuti tiexhibite panguva inei kudai zvinhu zvakakosha nenhau yeCOVID. Tirikutarisa kuti masmall scale miners havana kumira kusevenza and kusevenza kwavo pasina ruzivo kana pasina rubatsiro rwezvokusevenzesa kuchimekutaridza kuti nenjodzi navo vanenge vachidini vachisangana nazvo. So tiri kuda kuti panza apa masmall scale miners vave nokuziva kuti vakauya kumine easy mining solutions vanokwanisa kutora equipment inoita kuti vasevenze zvakanaka vakwanise kuwana zvavari kusevenzera pasina njodzi.
Mukuru weZITF vaNicholas Ndebele vaudza Studio 7 kuti vakagara vatora matanho akasimba ekudzivirira kutapurirana kwechirwere cheCOVID-19 vachitiwo zvinhu zvese zvafamba zvakanaka pazuva rekutanga kweZITF nhasi.
Ndinofara chaizvo chaizvo kuti ndiudze Zimbabwe kuti aiwa zuva rokutanga rafamba zvakanaka. 357 maexhibitors edu vashambadzi vedu zvichiincluda 10 vanobva mune dzimwe nyika saka izvi parafamba zvakanaka chose.
Gungano iri riri kuenderera mberi mangwana apo mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga anotarisirwa kuve munyarikani pamusangano weInternational Business Conference. Ndakamirira Studio 7 mubulawayo ndini Kudzanai Musengi.
Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vataura kumusangano weUnited Nations General Assembly vachikurudzira vatungamiri venyika dzepasi rose kuti vasatambire utongo hwehumbimbindoga asi kuti vakurudzire utongo hwegutsaruzhinji. VaBiden vadoma Zambia senyika ine zvizvarwa zvakaramba kutambira huori utongi husina kunaka, izvo zvakaita kuti munyika iyi muve neshanduko yakanaka.
The authoritarianism of the world may seek to proclaim the end of the age of democracy, but they're wrong. The truth is, the democratic world is everywhere. It lives in the anti-corruption activists, human rights defenders, the journalists, the peace protesters. On the front lines of this struggle in Belarus, Burma, Syria, Cuba, Venezuela, and everywhere in between, it lives and the brave women of Sudan who withstood violence and oppression to push a genocidal dictator from power and who keep working every day to defend their democratic progress. It lives in the proud Moldovans helped deliver a landslide victory for the forces of democracy with a mandate to fight graft, to build a more inclusive economy. It lives in the young people of Zambia who harness the power of their vote for the first time, turning out in record numbers to denounce corruption and chart a new path for the country.
Utongo hweudzvinyiriri hunomboita sekunge utongo hwejekerere hwasvika kumagumo. Asi ichi handi chokwadi. Chokwadi ndechekuti utongi hwejekerere huri kwose. Utongi uhu hunowanikwa mune vanorwisa uori, vatori venhau, vanoratidzira murunyararo. Muchimurenga chiri kuBelarus, Burma, Syria, Cuba neVenezuela nedzimwe nyika uye madzimai ekuSudan akamira semuzambangwena kunyange hazvo vaisangana nemhirizhonga uye udzvinyiriri kusvika vabvisa mutungamiri aive neropa mumaoko make. Zvinozvionawo kuMoldova, uko vanhu vakavhota kubvisa hurumende yaiita zveuori. Hunorarama mune vechidiki. Utongi hwejekerere hunorarama mune vechidiki vekuZambia vakashandisa simba ravo kuvhota kekutanga, vakasimuka neuwandu hwavo vachishora utongi hweuori uye vakaparura gwara idzva matongerwo enyika yavo. Hakuna utongi hwejekerere husina matambudziko kana muno muAmerica, asi tinofanira kuramba tichirwisa kuti tikunde uye tinofanira kubatana tichirwisa vanoda kuita zvemhirizhonga. Utongi hwejekerere ndiyo chete nzira inoita kuti tizadzikise zvatinoshuvira sevanhu.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano rinoona nezvevapoteri pasi rose reUnited Nations High Commission for Refugees riri kukurudzira kumiswa kwekudzoserwa kuvapoteri vekuHaiti avo vakaungana pamugano weMexico neAmerica. Zviuru nezviuru zvevanhu vekuHaiti vari kutsvaga upoteri muAmerica zviri kudzoserwa neAmerica kumusha kwazvo pachishandiswa mutemo wekuchengetedza utano. Vanhu vakawanda vemuCameroon vari kukurudzira runyararo pakati pevanhu vari kuda kuti nyika iyi ipatsanurwe vari kunetsana nemauto emunyika iyi. Izvi vanoti zviitwe pasi peurongwa hwegore rino weUnited Nations World Peace Day. Vamwe vemabhizimusi vari kuchema-chema kuti mari yekunze inosvika zvikamu makumi mana kubva muzana kana kuti 40% inotorwa neRBZ vopiwa mari yemunyika pane zvavanenge vatengesa kunze iri kukanganisa zvikuru maitiro ebasa, nekuti kana vodawo mari yekunze kuti vatenge zvinhu inenge yonetsa kuwana. Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Munandira, muchirongwa chinozikanwa nekuti Export Surrender, RBZ yakawedzera mari inobatirwa makambani anotengesa zvinhu kunze achipiwa mari yemunyika nemutengo wedhora uri pamutemo kubva pazvikamu makumi matatu kubva muzana kusvika pazvikamu makumi mana kubva muzana. Sachigaro weAfrica CEO Roundtable vaOzo Obinna vanoti mari iri kubatwa iyi yave kukanganisa vemabhizimisi zvakanyanya.
Dambudziko ratiinaro Blessing rineka mudurikidzwa. Tarira uone kuti izvo ukange watenga mari paauction sezviri kuitwa nehurumende, iyoyo yacho yakachipa yaunotenga ne85, mari iyoyo iri kunonoka kuuya. Kana yanonoka kuuya, zviri kureva kuti zvatiri kuda kutenga zvekugadzirisa zvekutengesa zvinodiwa nevanhu vemuZimbabwe zvinononoka. Zvanonoka zvaakureva kuti izvo taakutonetseka kuti chekutanga basa racho rifambe zvakanaka pabhizimisi, chechipiri kuronga nekarongero kwebasa kacho kaakutoshupa. Kune zverimwe dambudziko rekuti izvo kune vari kutengesa kunze vanogadzira zvinhu zvavanotengesa kunze zvinonzi maexporters, vanhu ivavo vane dzimwe mari dzavanenge vachipa kuhurumende dzinonzi masurrender requirements. Masurrender requirements iwayo ari kureva kuti izvo chimwe chipenga chemari dzavo dzinenge dzauya dziri dzekunze chiri kuenda kuhurumende chinotengeswa nemari inoita $85. Mukatarisa mutsauko uripo pakati pe85 ne150, zvaakutorwa kuti vanhu ivavo vaakutanga kugunun'una kuti izvo vaakutorwa nemari yavo nehurumende nemutengo unenge wakati dzikei zvaakukanganisawo kudini kuita mabasa avo.
Mashoko aya atsinirwa nemutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti MCOS, Dr. Israel Murefu.
Nyaya export surrender kuni portion which has been increased. Iki nukonze na mabusiness yakawanda na kutu mabusiness wanda kuritena mari yao yakawanda ya wanengu wawana from export. Kutu wakwanze kuita ozunu so wanguda kuita makambani mawo nesunoda forex. I area ya gara area ni area ya contingent between mabusiness and exporter ni central bank. Nukunga kutipamwe ikakadziri kwa kutu wakakara pasi wotaura na kuti kwa kodzera kuti zvikwe retain how much percentage yema export profit tofunga dzanga tingagadzirika nokuti area iyo ma business akawanda vachiri kutema nayo.
Vaimbova mutungamiri Confederation of Zimbabwe Industries vakalisto Jokonya vatiwo
chirongwa chacho hachina kuipa asi zvinhu zvakanatsa kuarenjwa nokuti vanhu vanga vavane munyika manga mazara wohuri wakawanda vanhu vanga vachidavo zvokutengesa mari pamusika uya usingabvumiri saka vakaona kuti tichigone kubvisa nyaya dzakadaro regai titore tichiti mosara neimwe kana masara naiyo woshoma yamasara nayo iwowo wotora imwe mari wozotengesa pamusika wavanoti weauction wehouse iyozvo zvazvisina kuipa but chiri kuitika nechokuti icho nenyaya zvoitika wei yecovid zvakanganisa zvinhu zvakawanda kuti papa tichigona kuti maexports edu aramba achienda mberi aramba adzikira nokuti makambani zvanga asiri kushanda saka izvozvo ndo zvanyanya kuzokanganisa programu yacho zvakanyanya.
Vajokonya vaenderera mberi vachiti
kuti uchiibvisa tinobva tadzokera futi kumusika mutema uya uyu zvobva zvanyanya kuno zvobva zvanyanya kurasika kunze asi kurongeka kwacho zvava zvakanaka yanga iri yatinoti muchirungu transition yakanaka hatingati zvanyanya kuzoshata maningi deda tagona zvedi kuti tirambe tichingati tikaramba tichitora mari dzacho dzatinenge dziuya iyewo hurumende teyaramba ichionawo kuti chakaipa panapa ndechipi ngati hadjustewo.
Gavhna weRBZ Dr John Mangudya mumashoko kuvatori venhau pakavandudzwa mutemo uyu vakati Monetary Policy Committee yebhanga ravo yainge yasangana ikabuda nechisungo chekuwedzera mari inofanira kuendeswa kubhanga ravo senzira yekudzikamisa musika wemari weforeign exchange market. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Politbiro yezano PF yakasunga nezuro kuti bato iri rimbosendeka parutivi sarudzo dzematunhu makuru ichiti ipe nguva kugadziriro yemusangano wepagore webato iri uri kuitwa kubhindura mwedzi unouya. Sarudzo dzematunhu makuru idzi dzaifanirwa kuitwa mushure mesarudzo dzematunhu maduku idzo dziri kuitwa svondo rino. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko muzano PF vatafadzwa Mugwadi vanoti zvakawanikwa kuti vanhu vave kuwanza simba mukutsvaga rutsigiro rwekuti vapinde muzvigaro vasingaisi nguva nesimba kugadziriro yemusangano wepagore uyu. Asi zvinhu zvinonzi hazvina kumira zvakanaka mubato iri sezvo muine kusawirirana kunonzi kwakonzera kuti muve nemapoka maviri ari kukwikwidzana. Matunhu anonzi ane kusawirirana kwakanyanya anoti Masvingo, Mashonaland Central, Mashonaland East, Mashonaland West, Manicaland neMidlands. Ngatinzwei hurukuro yataita navamugwadi pamusoro penyaya iyi.
Chikonzero chakasaka kuti dare repolitburo riti aiwa ngatimbomirai kuita sarudzo dzemaprovincial executive councils ndechekuti tarirai tatarisana neannual people's conference yatiri kuita virtually kureva kuti utungamiriri hwekumaprovinces kuma district nama DCs nama province unenge uchiungana kuma provincial centers yavo. Saka naizvozvo nenyaya yokuti vanhu vakukonsentireta nekukambena muzvigaro effort yashoma yakuiswa kunyaya dzokugadzirira virtual conference kuma provincial centers ndokusaka tati aiwa ngatichipedzai ma district sekutarwa kwaakaita ma district akapera tochimira topinda muconference tapinda muconference tichibuda imomo tochizoenda kumaprovinces kutiita sarudzo dzemaprovinces.
Pane vamwe vari kuti politburo yakatora danho iri nekuona kusavirirana kuri kuitika mubato rezano PF panyaya yekurwira zvigaro munotii nazvo?
Mashoko iwayo takataura nezuro tichiseka padare ratakaita navatapi venhau navanyora izvo zvona vataura izvozvo kuti ndau yefactionalism yasaka kuti maelections are postponed. Takavatura pamusangano iwoyo tichitoziva kuti ndivana mambara vanofarira kunyeya nekunyora zvenhema nezvekwavasina kuswera pamusoro penyaya nechekuita nekufambiswa kwebasa muzano pia. Dzimwe nguva tichazosvika pakugara pasi tokuongorora kuti zvakakodzera here kuti tinge tine vatapi venhau vakaita seava pamusangano yatinoita nevatori venhau tapedza politiku, nekuti mashoko avo anga ari completely 100 kilometers away from the truth. Hazvifani kunge zvichidaro. Kana nemi munozviona kuti ungwaru hweutungamiri pari zvino tasarirwa nevhiki mbiri kana nhatu kuti tipinde muAnual People's Conference, hatigoni kuita sarudzo dzamaprovinces munguva iyoyi takatarisana neAnual Conference. Saka naizvozvo utungamiri hwakati all efforts must now be focused on the Annual People's Conference kuti pasava nedivided attention yokuti vamwe vane zvidzimbo vamwe vane mabasa vakatumwa kuti vaite vowanikwa zvekare vari kubishi mukukambena asi uku vakatarisirwa mabasa nechekuita neconference.
Idzo sarudzo dzemadistrict dziri kuitwa idzi dziri kufambawo sei?
Sarudzo dzamadistrict dziri kufamba zvakanaka kwazvo.
Vanga vari mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko muzano PF vatafadzwa mugwadi vari parunare muHarare nestudio 7. Asi nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vari Joyce Ngwenya vanoti zviri pachena kuti zano PF yamanikidzwa kusendeka kusarudzo idzi nekuda kwekusawirirana kuri mubato iri, vachiti kana zano PF ichitadza kugadzirisa kusawirirana kuri mumatunhu ingazokwanisa here kugadzirisa nyika.
Tainzwa nyachi chingokurukurwa mumapepa nawo nemumasocial networks. Asi kamubvunzo unenge wavapo jonga kuti kana muchigadzirira conference yakatarisana nesarudzo ya 2023 muchiinda mastructures enyu maprovince asati agadziriswa kumadherigeti anoenda kokumbisa nemashi ndeapi anenge asarudzwa sei, and kana muchitadza kugadzirisana at provincial level munozokwanisa here kunogadzirisana at national level? Saka zvinongoratidza kuti pane mvonga mpi iri kuitika mumubato racho zvizhinji zvasina kutaurwa vajonga.
Tiri kunzwa iwe vezano PF vari kuti vasendeka parutivi sarudzo idzi kuitira kupa mukana gadziriro yemusangano wavo wepagore wekonferensi uyu, munoti?
Kadhosa tinoreva kuti gadziriro yekonferensi yenational party inotangira muvanhu ichigadzirwa at grassroots level, and mastructures acho anenge ari pasi at provincial level ndiwo anenge achibatsirana kugadzira musangano wenational. Saka unenge wakugadziriswa sei? Pano kungobvuma chete, nokuti pakangotanga musangano jonga pakatanga kuita bongozozo nemeremere. Saka zvinongoratidza kuti kanyange wakusvika kunational conference kwavo naOctobe inenge ichingova mhirizhonga nemheremhere. Zvezvinongoratidza kuti bato rinoti rinotonga rinogona kutonga vasingagoni kuzvigadzirisa vachingotendekera mamwe mapato madikiti emdc anenzi varikurwa ningi varikurwa, asi zvavo vanozvitadza. Kugocha kunoenda kwaambai ndo zvatiri kuona panapa jonga.
Ivo vezano PF vari kuti mubato hamuna makakatanwa ari kutaurwawo saya, asi kunze kwokuti kune kukwikwidzana havangati kukwikwidzana kurwisana.
Ichokwadi takaizwa nyaya yacho chitaurwa vamugabe vachiripo kuti hapana kukwikwidzana, asi takazoona kwakuburitswa futi November 17 kwakunzi takukubvisai muchigaro nokuti matadza muri kusenza nematsotsi. Hapana kukwikwidzana kuri muMPC Alliance kuna mapato anopikisana panoburitswa masoja nefuti vachipfuura vanhu. Saka ivo kana vachitivo hapana kunetsana mubato racho, sei bato racho zano PF First Republic yakabviswa neputi?
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vari Joyce Ngwenya vari parunare muHarare nestudio 7.
Yebo yebo yebo, mthakazo omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili ngo-8 PM. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha ngokukhuphuka kwenani labafunyenywe bele coronavirus ezikolo zeZimbabwe ngesikhathi izikolo zisanda ukuvulwa. Sikhangela njalo uhlelo lwenhlanganiso yomanyano wamazwe abensundu e-African Union lokuphathisa amantombazana asakhulayo kwezemfundo oluphansi okwesihloko esithi hashtag Africa Educates Her. Zulukandaba lingakhulu kutho ilolu hlelo lilami uMike Hove ngo-8 ntambama.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.